Apo hurumende iri kuedza kutora matano ekuchengetedza uremu hwemari yemunyika itsva yeZig kuburikidza nekutumira mapurisa kuti asunge vanotenga nekutengesa marumigwagwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzioni paine chinobuda. Izvi zviri kuuya apo vanochinja mari pamusika mutema vari kunzi vave nenzira itsva yekuita nayo basa ravo yekumirira vatengi pamikova yezvitoro vachivapa makadhi avo ekumabhanga kuti vashandise ivo vopiwa mari iri mumadhora ekuamerica vachitenga dhora rekuamerica nemazigi 10 nemashanu kana kudarika. Pamutemo dhora rekuamerica rinofanirwa kutengwa nemazigi 10 nematatu. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS vaJohn Mufukare vanoti chinonetsa ndechekuti izvi zvinoitika pakati pevanhu vaviri vanenge vawirirana.
Handioni zvichishanda because nyaya yeparallel market is a willing buyer, willing seller situation. Saka kuti ungazvicontrola through legislation zvinotonetsa. Kaya zuri zokuti wani wari kufose kezwa zenu waiti chinogo na kuhi nisa ne legislation, but this is a situation where the buyer and the seller are fully agreed.
Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano recommon markets for liberal solutions kana kuti komalisa vari Joyce Ngwenya vanotsinhira vachiti kubva vaita zvidzidzo zveupfumi havasati vaona kana kunzwa nezvenyika yakabudirira kuparadza mutsika mutema.
Mutsika mutema haugadzirike, unongogadzirika nokugadzirisa mari chinhu. Saka apa pandoti vari kuedza kungoda kufadzana handifunge kuti zvinokwanisika, nokuti kana munhu akabata kadhi rake akamira musupermarket achiti ndite mari yesdollars ndokupa kadhi unotenga, handifungekuti pane mhosva yanenge apara.
Muzvinabhizimusi vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda vanoti dambudziko remusika mutema ritori nhaka yakabva kumari yakare yebond notes kana kuti RTGS, nekudaro chinhu chichatinetsei kuchiparadza.
Maonero angu dai Reserve Bank yanga yakwanisa kuti mari iyoyi yawanikwa iri keshi, uyezve keshi yese yanga ichidiwa nevanhu. Kuti ukaenda kubhengi unonowithdrawa keshi, ukatasa RTGS waikwanisa kungoenda kubhengi unopiwa kana 20,000 RTGS, of which yanga yatova less than $5 even for official market. Saka Reserve Bank ngaitedzere mapolisi anotedzera nemusika, atinoti mamarket forces. Market forces inokutaurira kuti chirikudiwa nevanhu chii. Izvo zvichirikudiwa nevanhu iZig asi riri cash.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vanoti chikuru chinodiwa pari zvino kutambirwa kwemari itsva yemaZig neveruzhinji, asi zvinobva chete mukuwaniswa kwedzidziso izere mune veruzhinji.
Zvakare vemabhizinesi havana kunge vakapiwa nguva yakakwana yekuti vanokwanisa kuti vange vachitaurirana vachiwanawo nzwisiso yekuti mari iyi inorevei uye inoshandisika sei. Zvinhu zvese izvi zvinoita kuti mari isagamuchirwa zvakanaka. Kana mari ikasagamuchirika zvakanaka, uremu hwayo unobva wadzikira.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rakazivisa svondo rapera kuti ratumira zvikwata zvichange zvichitenderera nenyika zvichipa dzidziso kune veruzhinji pamusoro pemari itsva iyi, asi vamwe vataura neStudio 7 vanoti vachakamirira zvikwata izvi mumatunhu avo. Kunze kwekunge mari itsva iyi yatambirwa neveruzhinji zvichitangirawo mukutambirwa kwayo nehurumende, vakawanda vanoti havaone ichibudirira.